Ngezi Platinum Stars ichiri kutungamira makundano aya mushure mekunge Manika Diamonds yatadza kushandisa mukana wayanga yawana wekuti ende pamusoro petafura ndokuita mangange 0-0 ne Dynamos mu National Sports Stadium nasi maskati. Manika Diamonds iyo yanga ine mapoints 15 yanga ichizoenda pamusoro petafura ne point imwe chete dai yarova Dynamos asi zvakona nganga murapo achida. Pari zvino Ngezi ndiyo iri pamusoro nemapoints 11 yakaenzana neHighlanders iyo yakaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets neZuro. Manika Diamonds iyo yave nemapoints 16 yave pachinzvimbo chechitatu yakaenzana mapoints neCapes United asi iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Murairidzi wemaGem Boys Jairo Stapera anoti hondo yokutora mukombe iri kuenderera mberi.
Tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupedzisira kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa anofanira kugadzirisa chikwata chavo kuti chiwedzere mwando.
Zvinoita samasupporters wanti mawins wanti maresults saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu pane bhora rakatamba pamanje ende bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters harisi kuonekwa pamwe magemu zvatachidhrow spekutitimuove.
Mutambo pakati peCapes United neSheesham hauna kutambwa mushure mekunge Sheesham yaramba kufamba kunotambira mutambo uyu kumandava stadium ichida nhandare yayo yeBata. Kunyange hazvo Bata stadium yakapiwa mvumo yekushandiswa neveZifa, vatungamiri vePSL vakaimisa vachiti haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. MuHararewo mavewo nekuchema kuti huswa hwemunhandare yeNational Sports Stadium hwave kuipa nekushandiswa zvakanyanya nezvikwata zvisere zviri kushandisa nhandare iyi svondo rega rega. Asi mutambo kucolliery pakati pehwange netriangle waenderera mberi zvikwata izvi ndokuita mangange 0-0. Kwatambwa mitambo 10 zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 17 points, Highlanders 17 points, Manika Diamonds 16 points, Capes United 16 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Sheesham 9 points, Greenfield 9 points, ZPC Kariba 8 points, Black Rhinos 6 points. Yadha yakapunyuka kubva pazvikwata zviri pasi pasi izvi yarova Herentals 1-0 asi murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vanofanira kugadzirisa maitiro avo pamberi pegedhe.
Tikushanda zvakanyanya kuti tigadzirise kugwesa. Mukatarisa zvino tagwesa bhora kunze kwebox, tanga tisingagwesi bhora kunze kwebox. Saka zvinhu zvati kugadzirisa zvekuti magemu akutera ticharamba tichigwesa ende nacho vachagwesa akawanda.
Simba bhora neBlowing Chips ndidzo dziri kuvhara mitambo yesvondo rino apo dziri kusangana muNational Sports Stadium mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.